takaona zvakafanira kuti tizame kubatsira vanava varonga kuona kuti vanenge vari muguta rimwe chete vange vari panzvimbo imwe chete ende vatange kufamba vese nguva imwe chete. Taitaura nemayunivhesiti avo tichivakumbira mabhazi amwe tichitonotsvagawo kune vanoita zvekufambisa vanhu tichibhadhara ukoko totorerwa vana vedu tonovasiya pamabhodha apo pavaizotanga kubatsirwa nehurumende. Sekunge hurumende yanga yakati haikwanisi kuita chinhu kana mwana anga ari muUkraine.
Saka imi zvii zvamuri kuita pane ino nguva?
Isu basa guru redu rataiita ende retiri kuita nanhasi nderekubuditsa vana vese muUkraine. Ukraine yaiva nevanhu vanokwana kuita 251 and takamanaja kubuditsa vakati wandei. Vamwe havana kutaura kana kubuda pachena pavanga vari, vakangozvivarira mudzimba dzavo. Saka havazivikanwe kuti variko ende zvakamira sei, asi tinovimba kuti zvese zvakanaka.
Vangani vana vangadai vari padambudziko ramungati dambudziko rakakura panguva ino?
Vetinoziva vari mudambudziko panguva ino vana 18 vari muguta rinonzi Sumi riri kumadokero enyika yeUkraine. Uko kwatiri kuzama kuti tione kuti vangabuda sei muguta iroro. Airport nematrain stations ese akabhombwa ende Russia yakaisa macheckpoints ayo. Saka ndodambudziko guru riripo. Taura kudai sovari mubasement network inonetsa umomo. Pano napo ndope tinokwanisa kubatana navo. Vari kuchengetwa havo zvakanaka, vari kuchengetana nemalandlord nevamwe vavaigarisana navo pasi ipapo. Saka ndodambudziko guru ratinaro panguva ino and ndozvatakasangana nazvo.
Ko matambudziko avangati vakasanganawo nawo murwendo irworo kuti vange vachisvika kumuganhu weUkraine?
Vanhu vakasangana nezvakawanda, vamwe vaifamba netsoka makilomita akati wandei chaizvo. Vamwewo vaipesana magroups avo munhu ozotongosara aega asisina kwekuenda. Saka taibatsira kucoordinata kufamba kwavo kusvika vabude munyika yeUkraine. Vamwewo ndo vakabuda vasina kana mapassports, vasina kana eni mapepa anoratidza kuti ndivanani. Taitaura zvakare nehurumende kuti ikwanise kuvapa maETD kuti vakwanise kufamba. So ndinodayira kuti vazhinji vakafambawo zvakanaka. Hapana watakanzwa kuti akasangana nedambudziko rakakura. Vashoma chete vakasanganawo neurwere.
Tingati here manga muchishanda nehurumende nekuti tiri kunzwa kuti ima muchitakura muchinoisa pabhodha hurumende ichizovagadzirira mapepa?
Zvishoma zvatakashanda nehurumende kuvaudza kuti tinanhingi nanhingi watiri kuda kuti niitire ETD. Isu hedu taishandira kufambisa vanhu kubva muUkraine kuvaendesa munyika dzakatenderedza dzinoti Romania, Slovakia, Hungary nePoland. Ivo havo vaizamawo nepavanogononapo kutaura nevanhu, but sehurumende pamwewo inenge ine zvakawanda zvinenge zvichinetsa, hauzonyatsonzwisisa kutiwo zvinofamba sei ukoko. Asi ndinoti ndo mashandiro chete ataita kutongovaudza kuti tina nhingi wetiri kuda kuti mupe pepa rekufambisa because rakasara paitis kubva akabuda pamba.